tiri kunyatsofara kuti tawana mubairo uyu. Tanga tisingatombozvifungira kuti tichaita izvozvo. Vese vekutusikisi chati hatiri kutongofara kuti ndo kuti tawana mubairo iwowo.
Tinoona pari zvino zvinhu zvakati omei munyika. Imi muri kuzvigona sei? Takatarisa iyo nyaya yezvivhitivhiti zvakadai seTwitter. Mune vangani vari kukuteerai uyezve makazvifunga sei kuti mutange izvozvo?
Takazvifunga in 2012 naSeptember. Iye zvino paTwitter tine 150,000 mafollowers. Havanoti mafollowers. Tine 24 futi paFacebook, nepaInstagram, nepaYouTube. Uye tine website yedu 260chats.com. Taida kuti tingotaurawo nhau dzakasiyana nedziriko mazuva anaya. Takachida kuti tingotaurawo nyaya dzinotaurwa nevamwe muZimbabwe, especially vaya vari kuno kuZimbabwe munomu nevaya vaya vari kudiaspora. Kuti tiwane kuti tisangane tichitaura chikurukuro nenyaya yedevelopment munomu muZimbabwe. Mabvunza mubvunzo wekuti business environment yakamira sei munomu nekunetsa kukuru kuita zvinhu. Zveshuwa zvinhu zviri kunetsa. Makambani aya aimbotibhadhara zvakanaka naka. Izvo zvakunetsawo zvakuvawo netsero ivo. Tinogona kugara kana kuti 2 months invoice isina kubhadharwa. Asi tinoramba tichingoshanda. Malandlord edu vari kunzwisawo nyaya dzacho. Ivo vashandi vacho vari kunzwisawo nyaya yacho nenyika yatiri kurarama izvezvo.
Makatarisire chii mukuuya kwenguva?
Vanhu sekuona kwedu isusu vari kuda ndingati nhau neinformation. Vada kunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndikapa example last week yo finance minister Chinamasa pavakapresenta national budget ye-2017. Vanhu vanenge vachida kunzwisisa kuti budget iyo inorevei. Vanhu vari kusenzesa masocial media aya kunyanya Facebook neWhatsApp. Information iyoyi tikanyora article pawebsite munozongoona yamu WhatsApp group. Tototarisira kuti next year tingakwanisa kuimplementa maideas atinawo izvezvi.
Tinoona makamboya iko kuno kuAmerica pane zvimwe zvirongwa zvinokokerwa nemuzinda weAmerica uri imomo muZimbabwe. Mukati zvakabatsira here uye zvichaa chiri chirongwa chipi?
Chirongwa chandakauya kuAmerica last September. Chinonzi International Visitor Leadership Program. Yanga iri a visit. It was a tour yatakaita ma cities 4 tichisangana nevamwe veku Africa nevamwe veku Asia. Tanga tiri kuma 20 group redu. Takauya tikasangana ne ma other ma media organizations ikoko ku America. Takarudzidza zvakawanda zvimwe zvacho zvataa kuto implementa muorganization yedu ye 260 chat iyoyo.